Nyaya ye third wave inyaya inovhundutsa zvikuru nokuda kwekuti mawave iwaya anenge achiuya anenge achifungidzirwa nokutarisirwa kuti anouya akasimba kudarika zvakanga zvichiitika pawave inenge yakapfuura. Muchaona kuti pakauya wave yokutanga ine zvayakaita pakurwara kwevanhu, kupararira kwechirwere uye kufa kwevanhu, asi maiona kuti nyangwe mafigiri acho anga asina kuzonyanya kukwiririsa sezvakaita pawevhi yechipiri, pakaita mafigiri ekuti pazuva paikwanisa kubatwa vanhu vane utachiona hwecovid hunodarika 1000.
Ko zvataakuonawo vanhu vakawanda vachibatwa nechirwere ichi pazuva zvinorevei izvi, Dr. Maida?
Muchaona kuti munyika yedu taakuwana mafigiri anodarika 200 evanenge vabatwa noutachiona hwecovid pazuva. Izvozvo fanira kutotipa chenjedzo yekuti third wave iyo iya inokwanisa kunge yatova pakati pedu, nokuti totarisa kuti ava vanhu vatestiwa pamatesting centers edu. Kuvaya vasina kunge vapindana pamatesting centers vanokwanisa kunge vakatowanda vaine utachiona hwecovid hwakatowanda uye vachipararidzira chirwere icho chichi.
Sei zvakakosha kuti vanhu vatambire kurudziro dziri kubva kubazi rezveutano?
Zvakakosha kuti chenjedzo iya yokuti vanhu vange vachipfeka mamaski, kusanitaiza maoko nokusangofambanje nokuungana kusingatenderwi vateerere izvozvo, uye vanhu vachikurudzirwa kunobayiwa jekiseni renhomba yecovid. Zvose izvozvo zvakakosha, asi vanhu vanofanira kusatovarayirwa zvachose, nokuti zvaakuitika izvoratidza kuti tikasatomira pachenjedzo nepakudzivirira nokuita zviyo zvose zvakatarisirwa kudzivirira chirwere checovid ichi, mafigiri iwaya anokwanisa kuramba achikwira, vanhu vakatanga kunyanya kurwara. Nokuti kune dzimwe nyika dzakapoteredza totonzwa kuti muzvipatara vanhu vatozara, nevanotopinda muICU chaimo vawandisa, nevari kushayika neutachiona hwecovid.